zvinoratidza kuti makosi aya anga akangobatana achitaudzana kuti ini pamunema kubudisa ichi ndobvandaburisawo ichi nokuti hazviite kuti yavabhuni yakanzwika pekutanga judgment haina kupiwa wakangoramba wakanyarara wakazopa judgment nhasi panguva imwe cheteyo yanga ichipiwa judgment neconstitutional court saka isinonongoda senzira yekuda kungoharasa magweta edu nzira yekuda kuharasa prime minister tsvangirai nekuti ivo vari kuti vatsvangirai vakatuka dare vakazvidza dare asi hakusi kuzvidza dare kana vatsvangirai vachiti ivo majaji akasarudzwa namugabe ivo saprime minister havana kunge vapiwa mukana wekuti vabatsirani navamugabe kuapoenda majajes aya hapana chakaipa pazvino saka kuona kwatiita ndezvokuti vematare ava vaakuda kumbunyikidza kodzero dzevanhu dzavanofanira kuchengetedza chiwo